Vashandi pamwe nenyanzvi mune zveupfumi vane maonero akasiyana siyana padano rakatorwa nehurumende iro rakaziviswa svondo rapera negurukota rezveupfumi muzvinafundo muTuli Ncube rekuti hurumende yakakwidza mari isingabatirwe mutero kubva pa75,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuenda pa91,700 Zimbabwe dollars pamwedzi kana kuti kubva pa900,000 Zimbabwe dollars pagore kuenda pa1.1 million dollars pagore. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti iri idano rakanakira vashandi chose kunyange hazvo sesangano vakanga vakurudzira gurukota rezvemari kuti vashandi vanotambira mari iri pasi pemihoro yepasi kana kuti minimum wage vasabatirwe mitero.
I think zvaitwa nehurumende zvekukwidza tatinoti pachirungu tax free band or threshold, I think zvakakosha, zvakanaka. In fact, patakaita post budget breakfast meeting na minister masvondo apfuura takanga tavakumbira kuti vanga vai adjust vachiisa pa98,000. Chikonzero chiri chekuti 98,000 ndo current average minimum wage.
Munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDeputy Dzatsunga vanoti sevashandi vehurumende vanotambira chero danho rinotorwa nemushandirwi rekuona kuti mushandi asara aine mari muhomwe dzake.
Isu sevashandi vehurumende tinotambira danho rese rinowedzera mari inopinda muhomwe dzedu. Hongu tinoona kuti danho irori iri richazonyanya kuonekwa zvariri mugore riri kuteera zvichiburikidza nokuti tinenge tawedzerwa mari yatinotambira nezvikamu zvakadini.
Asi vadzasunga vanoti sevashandi vehurumende havasi kufadzwa nekudzikira kwakaita mihoro yavo zvekuti vanototadza kubhadharawo mitero sevamwe vashandi. Asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sesangano vanga vachitarisira kuti mari isingabatirwe mutero inge iri pasi painodiwa nemhuri yevanhu vashanu kuti irarame pamwedzi kana kuti pasi pepoverty data line.
Tiri kuti mari isingafanirwa ichibatwa mutero inofanira kudarika 91,000. Inofanirwa kuva ichifuura ipapo. 91,000 haisiyo tingati mari inokwanisa kuraramisa mhuri. Imari shoma patinenge tichitarisa hufumi hwenyika kana kuti zvinodiwa nemaketi. Mhuri ine vanhu vanosvika vashanu kuti vakwanise kurarama vanoda mari inodarika iyoyo. Saka threshold yazotaurwa iyi tingati haisiriyo ingabatsira mushandi. Zvinoreva kuti varombo vakatowanda vari kutorerwa mari isingafanirwa kuva ichitekswa iyo zvino.
Vamwe vanoti pamire sangano ravo ndepekuti mari isingakwanise kuchengeta mhuri haifanirwe kunge ichibatirwa mutero. Dr. Chitambara vanodzoka vachiti kusara kunoita vashandi vaine mari muhomwe dzavo kunoita kuti vaende kunotenga zvinhu muzvitoro uko hurumende inozowana zvakare mari yakawanda kubva kune mimwe mitero.
Tachida kuti minista vasatekse at least minimum wage, average minimum wage. Zvinoita kuti vashandi vasare vaende mari muhomwe yakati wandei. Inoitawo zvakare kuti vazengi vachitenga zvinhu muzvitoro. Zvozobatsirawo zvakare hurumende kuburikidza nemimwe mitero yakaita sana value added tax. Nekuti makazviona hurumende iri kunyanya kuwana mari yayo through value added tax.
Muna gumi guru munhu mumwe chete anonzi aida mari inoita 28,144 Zimbabwe dollars pamwedzi zvichireva kuti mhuri nevanhu vashanu yaida mari inoita 140,720 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti irarame. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti nekuda kwekukwira kunomboita inflation munyika, mari iyi painozotambirwa nevashandi gore rinouya inogona kunge isisina simba.